Tinoziva isusu kuti muno muAmerica mune plurality yepolitics zvekuti kana imimiwo muchikwanisa kuva ne certain number of stipulated vanhu paballot, mamwe mastates anoti 100,000 signatures, mamwe vachingotaurawo zvavanenge vachida pastipulation kuti upindepo. Tinoona kuti vaKennedy mapindiro avanenge vachiita kazhinji kacho ndeye kuda kutsvagawo kuti vanzwike zvavari kutaura nevanhu vavari kumirira vavewo nekunzwisiswa kuti vari kutaura zvokuti kudii. Tinoona hedu kuti mabhiza makuru ndivo vaBiden navaTrump ende chitima chacho chinenge chaakuendera mberi nokuti tinoziva kuti changosara chete maCongress avo kuti vanziwo ndo the nominees dzemapati aya.
VaKennedy vanovimba nei kuti vatore danho rakaita seiri?
VaKennedy tinoziva kuti vanobva kumhuri hombe yaGarham Politics dzeAmerica kubvira vasekuru vavo vanga vari ambassador kuUnited Kingdom karesa. Saka zviri muropa, asi kuti vangatore mavhoti akawanda ndofunga kuma 7-15% ikoko vangatora kubva kuna vaTrump nekubva kuna vaBiden, nokuti chavari kumhanya nacho vari kuziva kuti ava vavari kumhanya navo vanenge vati kwegurei kana kuti kurei. Saka pamwe vana vanenge vachitsvaga mapati ekumhanya navo vangangomhanya navo.
Vamuringai, vaKennedy sokuona kwenyu wavanotorera mavhotsi mazhinji ndoupi pakati pavaTrump navaBiden uye nemhaka yei?
Maonero angu ndeyekuti vaKennedy vanenge vachatorera vaBiden mavhoti akati wandei, nokuti tinoziva kuti mhuri yavo kubvira kare nakare vanga vari maDemocrats and kuti munhu wavachuza saVP uyu anoapila futi to the business community uye inotsigirwa nemaRepublican akawanda, but ndiri kuona kunge vachanyanyodhameja maDemocrats zvakanyanya kupinda kwavaita musarudzo iyi.
Saka so kuona kwenyu vamuringai, vaKennedy vane mukana yakakwana here kuti vangakundawo musarudzo iyi? Simba ravo riri papi uye kwavasina unyanyozosimba ndokupi?
VaKennedy vari kuita iro ratinoziva kuZimbabwe rinonzi bhora musango. Kuti vangahwina hapana kana kwavanohwina, asi vanongokonzeresawo vamwe vanhu vaivai vanenge vasingafarire vaBiden kana kufarira vaTrump vanenge vachida kungoita third party politics, nokuti tinoziva kuti nyaya iyoyo yanetsa kwemakore akati. Tinoziva isusu kuti Ross Perot akambonetsa pakakwekwedza vaClinton paya, akazoita kuti vaClinton vapinde. Tikaona futi Jill Stein akambokwekwedzawo, ndobva mai Clinton vatorerwa mavhoti ndobva aita zvaakaita. Tikaonawo mumwe ainzi Ralph Nader, ndiri kungongomirirawo kuti auye because ndo boys reshaisano. Vanenge vachingotsvagawo tsvagawo zvimari mari vachionawo kuti vangapinde pinde papi, nokuti mukore wese hapana chamunombonzwa pa3 years kana pa4 years, asi kana tasarudzo vakomana vacho vanomira mira. Saka ndiri kuona hangu vaKennedy mhuri yavo yanga iri iyo yaidecida zvaitwa neDemocratic Party. Saka inini kuona kwangu kwavandiri kuita ndeyekuti vada kuratidza kuti vachiri nesimba as the Kennedy family, asi pari zvino handisi kuona zvichibudirira. Ndiri kungoona vachingoita iyo inonzi spoiler mukusarudzo iyi, maonero andiri kuita.